Musangano unoitwa pagore negore. America zvainoita inoita musangano nenyika dzakasiyana wakaita musangano nenyika dzekuAsia, wakazoita musangano nenyika dzekuEurope. Saka zvino wakuita musangano nenyika dzekuAfrica. Chino chakawamba makore ai eCold War, apo Russia neAmerica waingoramba wachivhundutsirana. Chiripo ndechekuti wairwisa kuva neinfluence kune nyika dzakasiyana-siyana. Chinangwa ndechekuti kuve nekuwirirana munyaya dzeupfumi hwenyika. Sezvo munoziva kuti Africa ine maresources akawanda anodiwa kuno kuAmerica. Kungopa muenzaniso bedzi, nyika yeDRC ine mamineral resources anoshandiswa asinganyanyo kuonekwa kune dzimwe nyika va. Saka America ikuda kuramba ichiendesa kushamwari neinfluence kune nyika dzekuAfrica. Especially iye zvino ngekuti weRussia nekuAmerica wanenge wari muCold War zvekare panyaya yekuUkraine iya. Saka is something chinogara chichiitika gore negore. Chimwe chinhu ndechekuti America inoti iyo ida kukuriminda vanhu kuAfrica nyaya dzemaro human rights ewanhu, kuti waite respect kuti vanhu vane marights munyika.
Uyu musangano weWhite House uyu ndiwo kukokwa here kana kuti aninani zvake mutungamiri weAfrica unogona kuuya?
Zvekuwhite House zvakasiyana nezvekuUnited Nations. Kuunited Nations kana uri nhengo yekuUnited Nations une mararamiro ekuuya. KuWhite House unotokokwa newekuAmerica. Makore mamwe akapfuuraya waMugabe havana kukokwa ba. Kana naWamunangagwa havana kumbokokwa. Ndifunga kuti wacho hawakokwe ba ngekuti vari pamasanctions. Wakauya ndofunga zvichava netsa chaizvo kuti wave wanodefenda mararamiro ewanhu wekuZimbabwe. Saka wanoita kukokwa kwazvo. Saka America ndo inosarudza kuti inga ningi naningi. Asiwo painenge ichikokwa paya inowanzoda kukoka vanhu vanoshamwaridzana nayo, wakaita sana South Africa, wana Nigeria, wana Ghana, wana Kenya nevamwe wakadaro havo. Asi kune vamwe like wana Ethiopia, DRC, kuCongo wasi kunyasu wari pamakakatano asi wachawakokwawo zvekare. Asi wanhu watiyoza kuti hawakokwe ba. Munhu asingambokokwa chaizvo ndaWamunangagwa.
Nai Profesa Mugasa, zvino kana Zimbabwe inogara chipomerwa mhosva dzokutyora kodzero dzevanhu isingakokwi, vachasvitsa sei zvichemo zvavo kana kuti zvavanoda kuti zviitwe nehurumende dzakaita seidzi?
Zimbabwe yakataurirwa makore nemakore, yugaita makore ese kuti nyatsoarenja zvinhu zvenyu, correct mamistakes amurikuita. Munhu anotaurirwa kunzi uri kukanganisa pakati nepakati nepakati chichinja. Mu-2008 wakataurwa neSADC kuti wachinje zvemaelections, awana kuchinja. Gore negore wanotaurwa neUnited Nations Council for Human Rights kuti wokanganisa chakati nechakati nechakati, hawasi kuchinja. Gore rino United Nations Council on Human Rights yakaongorora zvekare Zimbabwe kuti pane zviri kuchinja here. Wakaona kuti hapana chiri kumbochinjwa. Saka vanhu wasiri kuteerera pa. Saka chinhu chikuru ndechekuti kana tikaokoka kuWashington chii chichabatsira? Ngekuti makore ese apfuuraya weAfrica waitaura United Nations neAmerica nenyika dzekuEurope wachiti nyaya yaWamugabe is an African matter. Saka regerai isusu wekuAfrica tigadzirise. Zvino African Unity ZADC watadza kugadzirisa nyaya yekuZimbabwe, asi America iri kutiyo zvino ungakoke munhu asi kuda kuchinja. Ndo chikonzero ichocho chekuti wasakokwe ba. Hawasi kuteerera zvokuti kana neshamwari dzavo